vakaita yavakati elective congress yavo havana kukoka ruzhinji, tinangoti nesu hatina kukokwa. So yavakaita yanga yavo, but zvaitika ndezvekuti takaona vanhu vanga vari ikokokoko kuzhinji vanga vari yeleague yavanoti War Veterans League yemusangano wezanupf. Saka ruzhinji harina kunyatsoziviswa. Zvairatidza as if kuti vanga vachiita in-house muleague match ivomo. Tese uku hatina kutomboziviswa, tazongonzwa kunzi zvaizoitika hazvo.
Saka mune matanho amuchatora here, tichionawo kuti muri kutaura kuti hazvina kufambiswa nenzira yakanaka?
Matanho tatoatora kare, nekuti kutaura kudaro tine nhengi irumatare yedzimhosva aiye kwazoburikidza nekuti jaji akapa chisungo chokuti hakuna congress inoitwa. Inimi garai mafaction ari 3 mudiscuse way forward, kana mazotora resolution muri 3 mozoiunza muswa 21 October. So ndizvo zvatata tamirira, because tese tiri vatatu mafactions tine malawyers edu. So isusu nekutevedza mutemo ndakatogara pasi neexecutive yangu tikapa marecommendations. Hatazopa lawyer edu, tatongomirira kuti tingoshedzwa kuti tiuye paround table tichionesana.
Saka remangwana revakarwa hondo yerusununguko rakamira papi kubva nhasi?
Iye recommendation isusu yataita iri yeproposal ndiyo yekuti hai ngatienderere mberi nesarudzo rutsva richakombaina mafactions yavari 3. Tomboenda tese tosvika kune constituency tokurukura nayo, tovapa the correct politics, tatopedza tozotaura kuti musuwe wesarudzo. Izvozvo ndizvo zvatinenge tichizokumbira kuna jaji kuti aditemene kuti this is the best way inoshandira tese.